cold, this shit cozy. Bakuru vangu gemuzi nzire vapana vachu vakutira utsinyi drip drip bo ita manyengu tomitina shepigi munashe pamwe chete namunyu mango mbishi dzakatopera vatsenga zvavo nemunyu bakuru vangu gemuzi nzire vapana vachu vakutira utsinyi drip drip bo ita manyengu tomitina shepigi munashe pamwe chete namunyu mango mbishi dzakatopera vatsenga zvavo nemunyu handichoke muresi ndokuwadza mavese and I'm changing my face call me the second, the third and the first tell you Makondo you look like a priest Now wa roa 619 wa P wa titi wa Kyle Sijiru kuvura my files Tessity ne my goals And I hope zviche da go Wait, hard defense like a foe In hard times vara mato Bakango sasa just let go Maimbo shita money machine Uptight tinda na zedu masin Eish, zvitoi tiswa ne lean Titi zvezvi ari kwa munyu It's on the news zvuku kude mkwa yes Kwa na museko ka hunge wa sense Zorora kangwe wa kwiza mkwizi Kwiza mkwizi Tino aita joke pa scene Banu vazara ma streets Titi akutete na sweet Chete vati Tina ndi up, shkanzi murefu kwete mpup Tina tiza over a zip Bakuru vangu gemuzi nzire vapana vachu vakutira utsinyi Drip drip bo ita manyengu Tomitina shepigi munashe pamwe chete namunyu Mango mbishi dzakatopera vatsenga zvavo nemunyu Bakuru vangu gemuzi nzire vapana vachu vakutira utsinyi Drip drip bo ita manyengu Tomitina shepigi munashe pamwe chete namunyu Mango mbishi dzakatopera vatsenga zvavo nemunyu